Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gumi guru 10 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzebato rinopikisa reCCC dzokuvara mushure mekurwiswa nemapurisa mudare reparamende dzichitsutsumwa nekudzingwa kwedzimwe nhengo dzebato iri zvakatyamadza vakawanda munyika. Zimbabwe yokurudzira nhaurirano pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Vechidiki wakawanda munyika vonetsekana nechirwere chepfungwa zvepakuti vamwe vazviuraye. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumwe murume wekusakubva kwamutare anga ari mujeri kwemwedzi wese achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa akasunungurwa nedare mushure mekupindira kwesangano remagweta rezimbabwe lawyers for human rights vaelroy anesu muchaya vakasungwa nemapurisa vachinzi vainge vachikora mutemo wecriminal law codification and reform act vanonzi vakapinda mumahofisi emutare traffic charge office vakabvisa mufananidzo wavo munangagwa Wainge uri kumadziro vachitaura kuti munhu uyu ari kukonzeresa kuti nditambure. Asi vamuchaya vakazosunungurwa namagistrate Priska Manibi mushure mekunge magweta anova nhengo dzeZimbabwe Lawyers for Human Rights anotiva Chris Ndlovu navatakunda musara vapindira. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira yemafunda.
Ndo zvaitika kwa mutare kwa tabatsira wanga wakasungwa mugare wekusakubva seZimbabwe Lawyers for Human Rights. Wanga vapedza mwedzi kubva pavakasungwa musi wa 6 September. Vazobuda musi wa 5 October vakamirirwa nemagweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights kwa mutare ndi akazotomhanya-mhanya kuti pane munhu ari kunze akasungirwa. Kunze mhora kana kuti atoka mukuru wenyika President Mnangagwa muchirongo mhosva yaipinyanyopomerwa wainzi waichoropodza kana kuti waituka wamugabe pamazuva avo ekutonga ndiyo inonzi undermining or insulting the authority of the president.
Pane nyaya dzakawanda dzakadai dziri kuitika here vamafunda kana kuti ndiyo ichete?
Nyaya iyi mukomazuru tingatoti idambudziko hombe guru chairo munyika yeZimbabwe. Wakavanda chose chaizvo vanotopfuura 100 vanhu vari kumirirwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti vamirirwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights kubva pauya wamunangagwa pachigaro pavatora chigaro nemasimba muna 2017 kusvika pari zvino. Zvino zviri kuitika across the whole country Zimbabwe, hakusingori kwamutare chete. Kunzvimbo dzakawanda vanhu vari kusungirwa vachipomerwa mhosva dzekunzi makatoka munangagwa, muri kumabhawa, muri kumachechi, muri kuko nekuko makataura zvinhu kuvachoropodza. Saka zvinhu zvatiri kuona kuti zvesvaro zveZimbabwe kodzero dzavo dziri kuramba dzichingovhiringwa dzichingokanganiswa.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nekuti bumbiro redu rine painonzi freedom of expression. Asi vana veZimbabwe vasi kutendedzwa kuti vange vachiexpressa kana kutaura zvavanofunga mupfungwa mavo. Hayangori maallegations chete arobuda achinzi makatoka vamunangagwa makashora mukuru wenyika.
Mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira yemafunda vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hurumende Zimbabwe yaburitsa mashoko nhasi ichikurudzira kuti Israel nezvikwata zviviri zvemupalestine zvairi kurwisana nazvo zvinoti cheHamas neIslamic Jihad vadzoredzerene sezvo paine madzimai nevana vakawanda vari kufa. Zimbabwe yakurudzirawo kuti chisungo cheUnited Nations chekuti Israel nePalestine dzive nyika mbiri dzinogarisana kana kuti two state solution chizadziswe. Kusvika pari zvino vanhu mazana mapfumbamwe kana kuti 900 vanonzi vafa muIsrael. MuGaza Strip vanhu mazana manomwe nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 765 vanonzi vafa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo.
Isu seZimbabwe tinoti dai nyika mbiri dzagara pasi dzarega mhirizhonga dzarega kurwisana dzitaurirane zvinhu zvese zvinoda kutaurirana. Tinovimba kuti pachata kutaurirana.
Ko kana paine zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika mbiri idzi zvinenge zvichida kubatsirwa zvinoita sei?
Tinokurudzira vanhu vedu vari kuIsrael vari kuPalestine kuti vange vachizivisa embassy yavo iri padhuze inokavha area yeyo inde embassy yavo iri kuiji. Uye tinokurudzira kuti vanhu vanokwanisa ngavakurumidze kubva panee pachiita mhirizhonga iyi. Tinokurudzira kuti dei vanhu zvizvarwa zvedu zvasuduruka zvisawanikwa zviri pakati pemhirizhonga dzakadai.
Mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Maita inywa chimiro chehondo iri pakati peIsrael nePalestine hachina kumira zvakanaka, nekuti panoitika hondo pega pega panofiwa, panoitika hondo pega pega panoparadzwa pfuma, zvingava zvivata, zvingava zvimwe zvinhu zvakakosha mukati mekurarama. Saka hondo iri kuitika pakati pemaIsraeri nemaHamas yakangofanana nedzimwe hondo dzese, pari kufiwa.
Nhamba dzevanhu vari kufa muhondo iyi dzoramba dzichingokwira, zvinozodii?
Pandambotarisa pari kuratidza kuti pafa vanhu vakunosvika kuchiuru chevanhu, havasi vanhu vekutamba navo ivavo. Saka izvozvo zvinoita kuti hondo isatsigirike nekuda kwekufirwa nekurasikirwa nezvakakosha muupenyu.
Taonawo hurumende yeZimbabwe yaburitsawo gwaro vachitsananguravo kushushikana nezviri kuitika. Muri kuonawo sei nemashoko ari kutaurwawo nehurumende?
Mutaona mashoko abva kuhurumende yeZimbabwe ichiedza kutaura kuti iri kushushikana nezviri kuitika, uye inoshuva kuti vari kurwisana vatsvete zvombo pasi vataurira. Mashoko akanaka, asi kwaari kubva kwacho kunotinetsa vazininga pakuti Zimbabwe itori nematambudziko anogona kuda kutoenzana nehondo kana takazvitarisa. Saka changondinakidza ndechekuti hurumende yeZimbabwe enyika itori nematambudziko anoda kutoita sevanhu vari muhondo inopa mashoko akanaka kudaro. Ndo zvangotondinakidzawo pamashoko avo.
Pane zvingaitwe nekuchimbidzika kuti paitikwe nhauriranho hondo iipere?
Hongu, zvinotarisika kunyanyanyanya pakaita sepa kufiwa masangano ekunze akaita sana United Nations ane inonzi pachirungu principle iya inonzi responsibility to protect, kwavanotarisirwa kuti vange vachipedzira vachiita kuti upenyu wakawanda usarasi. Saka ndo zvandiri kutarisirawo nezvekuitika dai zvagoneka papindirwa kuti pasave nekurasikirwa neupenyu kunodarika kwatoitika izvo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare kuBritain naIvan Zininga weStudio 7. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekukosha kweutano hwepfungwa kana kuti World Mental Health Day, asi munyika muine vechidiki vakawanda vari kunzi vari kubatwa nechirwere chepfungwa kana kuti kusagadzikana kwepfungwa zviri kuzoita kuti vamwe vacho vazviuraye. Kunyange vechidiki vachiti vari kusangana nematambudziko akawanda mukurarama kwavo, zvinozoita kuti vafunge nyaya dzekunyanyo tora matano akasiyana. Vamwe vechikuru vanoti vanove mazuva ano vari kurerwa semazai, naizvozvo havana mazano ekukunda zvinorema zvenyika ino. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wechidiki anogara muHarare, Brighton Mbesa, anoti zvakawanda zviri kukonzera kuti vezera rake vasagadzikane mupfungwa.
And most of the children watch on watch out, see you boys. I think we are too harsh in general. Sure, we are Kuna, Kuna, Kuba, 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 Kuba,
Kuba, Kuba, Kuba, Kuba, vanoti nyaya dzekudanana mune vechidiki ndidzo dziri kuvakonzeresa kuti vasagadzikane mupfungwa.
Nyaya yemutoro vechidiki vakufungwa chimaochinchavakungoraramira, saka most of them if they get disappointed vakupedzisira vaita vazviuraya vakarangwa. Wotinoti munhu azviuraya aperirwa vamwe vedu hatisisina mabasa, hatina chekuita, saka
mukomana abvazera anonamata ari kusvondo yemethodist church muzimbabwe muHarare, Ronald Kazunza, anotiwo vabereki ndivo vari kusundira vechidiki kuti vazviuraye.
Vechidiki vakaita sei vamwe vacho tine pressure inobva kuvabereki yekuti mwana musikana kana mwana mukomana asvikape age yekuti hapana zvaari kuita life, but mubereki ari kupa pressure yekuti wadi kubhadhara rent. But mwana iye anosvika pakuona kuti ini handina chekuraramira nekuti mubereki pachake ari kuita sei ari kumupusha. Zvimwe zvo zvinokonzeresa vanhu vechidiki vari kusvika kunzi failure in life.
Asi mubereki anogara munzvimbo yeDharma Falls uye vari mumwe wevakuru kusangano raana baba reFathers Against Abuse vaAloyce Nyamazana, vanoramba kunakurirwa nyoka mhenyu vachipomerawo chizvino zvino mhosva.
Vana vari kuona zvinhu zvakasiyana siyana pamasaisai vanosangasa paFacebook, Twitter, vanenge vachiona upenyu hunoraramwa nevamwe ivo odawo kurarama upenyu hwohwo, saka vanoguma vazviisa papuresha yekuda kurarama zvakadaro. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kukonzeresa kuti vaite matambudziko emupfungwa.
Mukuru wechipatara chevarwere vepfungwa cheInguchene chiri kuBulawayo, Dr Nemache Mawere, vanoti pane sungawirirano pakati pechirwere chepfungwa nekuzviuraya, uye vanoti chipatara chavo chazarisa nevarwere ava kunyanya vechidiki.
Inonzi Kumalo Ward, emabeds 98, asi iko zvino nevanhu 180, mainly ward yevarume, of which makore avo vazhinji vari between 20 and 30 years, ndo vakawanda vacho. Vanhu vane nyaya dzekudhakwa, kudhakwa vashandisa zvodhaka ringava doro, mutoriro, mbanje, zvese zvakangosangana zvese vari mudombete moti.
Imwe nyanzvi inorwira kodzero dzevechidiki uye vakamutungamira vechidiki musangano reWorld Federation of United Nations vaMacleo Mapfumo, vanoti zvakakosha kuti mumagariro edu vanhu vakoshese utano hwepfungwa dzevechidiki.
Kune makesi zvaripo akawanda ekuti mwana anoshungurudzika, haana wekuudza, haana wekuti ataurirewo nyaya yake, obva angopedzisira angoita sei aona kuti kutozviuraya ndofunga zviri nani. Saka imi mukaona relationship yakasimba nevana ivavo, zvinokwanisa kutibatsira kuti uve necommunication yakasimba kuziva kuti chii chiri kuita sei, chii chiri kumunetsa. Vana vari kuya nehembe mumba bhati hauzotaiwana kuti foni chaari kuya nefoni mumba bhati hauzivi kuti foni yaiwana kupi. Saka zvinhu zvese izvozvo zvevanhu vaari kuswera navo vausingazive iwewe, ndo pane problem iri kundida kune zvatatisangana nazvozvo.
Sangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rese rinoona nezveutano reWorld Health Organization rinoti Zimbabwe ndiyo yedzimwe nyika dziri pamusoro kuchamhembe kweAfrica dzine vanhu vanozviuraya, richiti pavanhu chiuru chimwe chete vanoraudzira zvikamu gumi nezvina kana kuti 14.1% vanoedza kuzviuraya. Kuchiti Komisheni yeNational Peace and Reconciliation Commission inoti dunhu reMashonaland Central ndiro rakanyanya kutekeshera nyaya dzekuzviuraya kwevechidiki, sezvo vanhu 35 vakazviuraya muna 2021 kuchizoti 53 vakatora upenyu hwavo muna 2022. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe dare remukinya rambomisa urongwa hwehurumende iyi hwekutumira mapurisa kuHaiti pasi peUnited Nations nechinangwa chekuedza kuunza kugadzikana munyika iyi. Zvino hazvina kumira zvakanaka muHaiti iyo iri kumaCaribbean nekuda kwevanhu vanoita zvechigevenga vachipamba vanhu nekutengesa zvinodhaka. United Nations yakatambira kurudziro yeKenya yekuti itungamire chikwata chesangano iri kuenda kuHaiti. Kenya iri kuda kutumira mapurisa chiuru chimwe chete. Asi vari kupikisa hurumende yeKenya vari kuti iri kutadza kudzikamisa zvino munyika iyi, asi ichida kuenda kune dzimwe nyika kwainoti hakuna kugadzikana. Muzinda wemutungamiri wenyika yeAmerica weWhite House unoti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakabvunzurudzwa navaRobert Hare vakasarudzwa nehofisi yemuchuchisi mukuru wehurumende kuferefeta nyaya yekuti vakatakura magwaro ehurumende akakosha kana kuti classified documents kuenda nawo kumba pavakasiya basa semutevedzeri wemutungamiri wenyika. Muzinda weWhite House unoti vaBiden vakapindura mibvunzo yose yavakabvunzurudzwa kuWhite House nezuro uye nemusi wesvondo. Apo hondo iri pakati peIsrael neHamas yapinda muzuva rechina, dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kurwisana kuri pakati peIsrael nechikwata cheHamas chekuPalestine kwakaregwa kuchienderera mberi kunogoda kukanganisa kugadzikana kwedunhu reMiddle East, izvo zvinozokanganisawo upfumi hwenyika dzakawanda dzepasi rose kusanganisirawo Zimbabwe dzinowana mafuta edzimotokari nezvimwe zvekurimisa kubva mudunhu iri. Nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeFry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hondo iyi inotobata vavakidzani veIsrael vakaita sana Iran, Lebanon neSaudi Arabia ava vanozivikanwa kuti vanodyidzana neZimbabwe zvikuru.
Nzvimbo iyoyo inokosha chaizvo nokuti ndokunobva mafuta edhiziri nepeturo. Saka azvishamisi kuti mazuva mashoma ari kutevera dhiziri nepeturo richange richikwira kwete kuZimbabwe chete, asi sokuziva kwedu kuZimbabwe kuti ufumi hweZimbabwe hakuna kunge hwakanaka, hunogona kunge huchitozonyanya kushatisisa.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi nemaindastiri uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries Dr. Callisto Jokonya vanoti nyaya dzekurima dzichakanganisikawo.
Kana yatinoti cost of production ndizvo zvatinogadzira muno muZimbabwe inobva yasiya futi. Tikatarisa agricultural development yeIsrael iri pamusoro kupfuura nyika dzakawanda wanda ende taatichiwana zvinhu zvakawanda kubva panhasi. Saka izvozvo zvinogona kutikanganisa futi panyaya dzemitengo yemino medu kana kuti zviwanikwa nenjere dzataatichiwana.
Dr. Prosper Chitambara avanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute vanoti Israel inogadzira zvinhu zvinosanganisira zvemagetsi, zveumhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko pamwe nechikafu, vachiti hondo iyi inoita kuti kufambiswa kwezvinhu izvi kukanganisike.
Saka hondo iyi inoita kuti mitengo yezvinhu izvi ikwire, especially mitengo yechikafu yakakwira zvinoaffecta nyika dzese pasi rose. Zvinoita kuti inflation, if national pressures akwire. Then tinoonawo zvakare kuti Zimbabwe neIsrael Zimbabwe nePalestine pana kudyidzana kwagara kuripo. Saka hondo iyi ichadisturba kudyidzana ikoko kutenga nekutengeserana. Asi chimwe chatiri kutoonawo ndechekuti mitengo yemafuta wakutokwira.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vanoti hondo iri pakati peIsrael neHamas inogona kuderedza kuwanikwa kwezvombo zvekushungurudza nazvo vanhu zvinotengwa nehurumende kubva kuIsrael.
Tichitarisa zvematongerwo enyika muno muZimbabwe munomu, taridziro dzavanhu dzose dzinopwanywa nokuda kwemvura dziya dzinodira vanhu utsi hunovava motoka zacho idzodzo dzotengwa kuIsrael nehurumende yezanupiyefu. Kuti wacho iwo une mhiripiri unobva ikoko futi wozouya zvemazuva apfuurawa paiva nenyaya yemikiribidi yesarudzo zvaibva ikoko futi kuIsrael. Tinoziva izvo zvese. Saka kuirirana kwehurumende yemuzimbabwe yezanupiyefu neIsrael kwakasimbirira mukudzvanyirira kodzero dzavanhu. Ndichaona zvichizoderera hurumende yezanupiyefu kuno kuchishayako kutenga zvinhu izvi, nokuti nyika zhinji dzine dzisingadi kuti dzitengesere zvombo. Nyika inoita zveutongi hweganyabvu munenge musina utongi hwejekerero.
Mashoko akaburitswa neUnited Nations Comtrade ekutengeserana pakati peZimbabwe neIsrael anoratidza kuti mugore rapera ra2022 hurumende yeZimbabwe yakatenga kubva kuIsrael zvinhu zvinokosha US$3.76 million. Muna 2021 Israel inonzi yakatengawo zvinhu zvinokosha US$1.12 million kubva kuZimbabwe, zvikuru zvacho iri fodya, miripiri nemarasha. Nengo dzakawanda dzebato rinopikisa reCCC nhasi dzakuvara uye dzimwe dzabvarurirwa mbatya apo mapurisa anodzivirira nyonganyonga kana kuti anti-riot apinda mudare reNational Assembly akarwisana nadzo mushure mekunge dzaramba kubuda mudare dzichitsutsumwa nekudzingwa kwenhengo dzadzo 15 mudare zvichitevera tsamba yakanyorwa kumutauriri wedare iri vaJacob Mudenda navasengezo Shabangu avanozviti ndivo munyori mukuru webato iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Dare iri range richigara kekutanga zvichitevera sarudzo dzakaitwa muna Nyamabvuvhu, uye mushure mekugadzwa kwedzimwe nhengo idzi dzinotiva Prince Dubeko Sivanda naamai Jesman Tofa, vabva vazivisawo dare kuti vakatambira tsamba kubva kuna vachavangu yekuti vadzinge dzimwe nhengo dzebato iri.
Accordingly, the necessary administrative measures have been taken to inform His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe and the Zimbabwe Electoral Commission, ZEC.
Naizvozvo, taita zvese zvinodiwa pamutemo kuzivisa mutungamiri wenyika neZimbabwe Electoral Commission nezvenzimbo dzavemudare zvichitevera kudzingwa kwenhengo idzi.
Asi vanokokera nhengo dzeTriple C mudare House of Assembly vaAmos Chibaya vabva vazivisa kuti bato ravo harizivi vachavangu. Asi izvi zvarambwa navamudhenda. Vachibaya vati zvinoshamisa kuti vamudhenda vakatambira tsamba yavachavangu musi wa3 mwedzi uno, asi vakaramba kutaura nezvetsamba yakanyorwa nebato ravo musi wa11 mwedzi wapfuura, richidzivisa kuti tsamba dzese dzinobva kuTriple C dzinobva nekumahofisi emutungamiri wavo vaNelson Chamisa. Vachibaya vanoti dzimwe nhengo dzebato ravo dzakuvara mushure mekunge mapurisa adaidzwa kuzodzibudisa mudare nechisimba.
Vakuvara vacho vakationdei munhu wese ari panakuvara, nokuti munhu wese papaparamendi anga achidhonzwa achirohoribanasiki vachitora masieta zvitatu eparamendi. Zvandakangoti maMP ese ari 104 vakuvara.
Vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupuraito gare pi vashora zvikuru zvaitwa neTriple C.
Isu hatatoshamisiko, takatarisa kuti tine vanhu vanonzi maparlamentarians vanogona kubhiyevha kunge vanhu vadhakwa nemusombodhiya kana kudhakwa nemukosvodo.
Asi mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanyavati, zvaitwa nehurumende nebato reZANU-PF zvinoshayisa nyika chiremerera pasi rese.
Munhu uyu anonzi Chavangu uyu ndiye futi kubhuruwayo ainyora achiisa maparakandidhizi achishanda neForever Association of Zimbabwe First. So zvinhu zvese zvinhu zveZANU-PF zvine mafootprints eZANU-PF, ende vakatsamwa kuti vanhu veCC havana kuya kuinauguration. Vakatsamwa kuti vanhu veCC vari kuramba kuti vamunangagwa vakahwina. Vakatsamwa kuti SADC neAU yakati sarudzo dzakaitwa idzichi ndedzemadzana bwanana.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vati zvaitika zvinoratidza kuti Zimbabwe hairemekedze bumbiro rayo remutemo.
Kungo
kuona na matambro saruta mbamu paramendi ya Zimbabwe hiyo mcherechezo kuti nyika haina bumbiro guru romurao rakadzikwa na wano uye hiyo shatariza kuti msaruzo zose zichangu vamu kuitiwa hizo maumbwe mataka na imbwe juu haina kubudisa ngirikiri boka rezi mtemo tozi paramendi neshi miro
zichakadai vacha wangu vanyora otamba kudare senate vachidzinga nengo pfumbamwe dzeTriple C dzinosanganisira vaFelix Mafasivanda, vaJoel Gabuza, vaDavid Chimini, amai Helen Zwira naamai Spiwe Ncube. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangoja.
Zvichakadaro, gweta rinorwira kodzero dzevanhu munyika, amai Beatrice Mutetwa, varatidzira muHarare nhasi vari voga, vakatakura chinyorwa chakanzi, Shavangu, remekedza kodzero yedu yekuvhota. Amai Mutetwa vati, vaneta nekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelas Musanganya uye weStudio 7, abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu, vapaida moyo saurombe.
Tika tarisa zvaiitwa naamai Beatrice Mutetwa mukati mezuvara nhasi. Tinoona kuti kodzero yavo, kubudiro redu remutemo, kuti varatidzire. Pane zvinhu zvavanonga vasiri kufara nazvo kana kubudzikana nazvo mukati mekodzero dzirimo mubundiro remutemo rinopa iro the right to demonstrate, the right to petition. Asi zvakare tichiona bundiro retu remutemo rinopa iro kodzero iyo yatinoti the right of conscience, kuti munhu anotenderwa kufunga zvaanoda kufunga uye zviri kumutendera pfungwa dzake kuti afunge uye kuti azviratidze my expressions ake anoita izvo zvaanofunga. Saka zvaitwa namai Beatrice Mutetwa mukati mezuva anhasi ikodzero yavo iri mubumbiro redu remutemo renyikaezimbabwe.
Asi munoona zvichitambirwa here? Nekuti tinoona kuti vazhinji vanowanikwa vachiratidzira asi hatizoona kwazvinoperera.
Chekutanga ndinoti maonero endaita kuratidzira kwavo kwanga kwakaiswa pane a certain individual kana kuti pane munhu waari kuti zvawaiita hazvisizvo. Tinoda kuti respect vanhu vakaenda kunovhota. Saka zvinonga zvaakuti nekuti kuratidzira kwavaiita ivo vakaima kunani kuratidzira ikoko uye vari kuda kuti kubuditse chii. Saka mukutambirwa kwazvo kuriye kutambira kuviri, kune kutambirwa nevanhu vezimbabwe nemaauthorities, kune kutambirwa zvakare neari kuratidzirwa wacho. Saka zvinhu I think zviri important kuti vaexpressa varakidza zvavasiri kufara nazvo zvaakune vanofanira kutambira vacho kuti vatambire tiona tinoti raakwavari kufunga kana kuwani.
Tichitarisa nyaya iyoyi yekodzero dzevanhu munyika, mungati zvakamira sei muchitaura sagweta?
Kana nyika yeZimbabwe tine zvizhinji zvisiri kufamba zvakanaka maererano nekodzero dzevanhu. Ukatarisa kubva zvatapinda mukati menguva dzesarudzo ichisvika pakubuda, kodzero dzevanhu dziri kumbunyikidzwa kazhinji nemaautori edu mapurisa kana kuti vari mukati mehurumende havasi kupa vanhu kodzero dzavo dzakakwana. Tinopiwa izvo nebumbiro remutemo kuti vange vachizviratidzira. Taakupinda masituations ekuti dzimwe nguva kutotakuexercisa kodzero dzako chava chivi hurumende chayako svika pakupanisha.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapaida moyo saurombe vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare naMavelas Musanganya uye weStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM nhasi, apo tiri kutaura nevechidiki nezvemhirizhonga yaitika mudare reparamende mushure mekudzingwa kwenhengo dzebato reTriple C uye tichatarisawo hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nhengo dzebato reTriple C dzokuvara mushure mekurwiswa nemapurisa mudare reparamende dzichitsutsumwa nekudzingwa kwedzingwe nhengo dzebato iri. Zimbabwe yekurudzira nhaurirano pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai muina Taboka Ncube.
Soko izika tisenda bako VOA ndebe.